vamane vatinda wana vava nemazuva 19 vari muusungwa kubva pavakasungwa musi wa 16 vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga muguta reHarare. Pakusungwa kwavakaita vamasiwa nevamwe vavakasungwa navo vakangoita zvekungokumbwa mumasitsi vasina mhirizhonga yavaiita, zvinove zvinozivikanwa nemapurisa akavasunga. Pakaitwa dishi rekuzotanga kuvatsvagira mhosva dzekuvapomera, vamunyaradzi vanodhonzi vaiyatopara mhirizhonga iyi vaine mumwewo journalist akatosungigwawo kunzvimbo yakasiyana nekwavanga vari. Zvinove zvinongoratidza kuti inyaya dzekusonanidza dzekuda kushungurudza macitizens pachishandiswa matare. Tikatarisa izvezvi kugara kwavari kuita mutirongo, bheo iye rinyavo iri kutadza kuitwa pazvinhu zvepari kushayikwa rekodhi ravo rekwabva vamagistrates. Izvi zveclerical work yekushayikwa kwemapepa hazvisiri izvo zvingashayise munhu rusununguko rwake urwo rwaakapiwa mubumbiro remutemo. Vane kodzero yekunge vaine liberty yavo vachinzi kana paine nyaya iripo vangatongwa vachibvakumba. Tikatarisa kupinda kwekuita nyaya yavo mumatare, seti iri kuuya isina chayakabata, isina umboo hwainayo, vachiramba vachingowedzera remand date zvichienda kumberi, asi vanhu vachiramba vachiorera mutirongo. Tikatarisa vanhu vane mhuri dzatiri kutaura nezvazvo, vane mhuri dzavanoda kuriitira vachitsvaga kuti vangazikararame sei muikonomi yakaoma. Mhuri dzevava dziri kutotambura dziri kufa nezhara, asi nenyaya yekuti hurumende iri kungovashungurudza ichishandisa matare. Tinokurudzira seti yedu kuti iremekedze kodzero dzevanhu isashandise matare kushungurudza macitizens eZimbabwe.
Makatandira gwaro rakabva kupublic service commission, zvinoreva here kuti pamwe mava kuda kuwirirana nehurumende panyaya dzemihoro?
Tiri kukashamara tichiona gwaro rakatumirwa navahove vanove vakafanobata chinzvimbo chavasachigaro vepublic service commission, umo mavari kushishidzira vashandi vachizivisa vashandi kuti havachazotenderwe kunge vachizoregera kuenda kumabasa nenyaya yekuti vangazobatirwe mazuva avo emaleave days. Vari kushishidzira vashandi vachiti ikodzero yavo yekuramwa mabasa ichazovhaeletwa nehurumende kana vachinge vazvipira kusamuenda kumabasa nenyaya yekuti vari kutambura. Izvi zvinhu zvisiri pamutemo, zvinhu zvatinoda kuzivisa Public Service Commission kuti hazvisi pamutemo, uyezve isu hatisi kuzotya kushidzirwa ikoko.